pari zvino hapana chati chachinja tichingo takangomirira kutarisira kuti pamwe chikafu chingangouya vanga vachingotipurovisa pandaifona navo vanga vachingoprovisa kuti vangangotipa pavhiki richiteera irori
akauya apa ndiani apa
ndeve CPU
mati chikafu hachisati chauya saka vanhu vari kurarama nei
vanhu vangori kungorarama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo chimwe takangonongwa chavangaonongwa chaiyeredzwa nemvura
asi tiri kunzwa kuti pane vamwe vakapuwa matende vashoma vari kugara kupi ava vakaendeswa kuzvikoro here kana kuti vari kugara padzimba dzavo
vakapihwa matende pari zvino vari kugara kudzimba kwavo sezvo vanga vane mombe mbudzi nezvipfuyo zvakangosiyana siyana saka kuti munhu abve pamusha pake zvino nezaangoripa mumamisha mavo
takanzwa hurumende ichiti ruda kuzotamisa vanhu makanzi muchatama here imimi
hapana zvatati taitirwa kwedu kunoko
totarisawo pakanzi munofanira kunyorana mazita kuti paonekwe kuti ndaanani vakashayikwa nekuti vamwe vanhu vari kunzi vakaeredzwa havana kuzombobvira vaonekwa imi makaita izvi here uye vangani vasiri kuzivikana kuti varipi
pari zvino muwadhi 14 tinova nemunhu wana anoitwa Martini Mupango asati awanikwa munhu iyeye ndiye atiritambura kuti tomuwana sei atiringotsvaga zuva nezuva kana tisikwanisi kumuona
takanzwa kuti pane imbwa dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu dzakauya kubva kusouth africa hadzisati dzasvika kunharaunda yenyu
nharaunda yedu yechipindi east hadzisati dzasvika pari zvino
mati chikafu hachisati chauya saka vanhu vari kurarama nei
vanhu vangori kungorarama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo chimwe takangonongwa chavangaonongwa chaiyeredzwa nemvura
ko vana vari kuenda kuchikoro here
mimwe misha vana vari kuenda kuchikoro mune dzimwewo misha havasi kukwanisa kuti vaende kuchikoro